Vamunangagwa avo vanovezve zvakare gurukota rezvemitemo vataura mashoko aya pamutatichas college nhasi pasi peurongwa webazi ravo rezvekudzidzisa vanhu vemunyika nezvebumbiro remitemo. Vamunangagwa vati hapana chakaipa chakaitwa nehurumende mukubvuta minda yaiva yevachena.
Takawanda minda ine chaos. Kuzotakugadzira chavande inonzi land project. Inogadzira manji kuchiko. Ikavane chine five regions. Region 1 tichida ku region 5. Munaramara kwasaiza kanini yepurazi kana ku region 1.
Vamunangagwa vati sezvo vatema vave neminda yari nguva yekuti kugoverana kweminda kuchiitwa nemazvo.
Kuti havanazvo mari kumaroko, saka havanazvo vaungaindi kumbunochite region 1 dimbura purazi rako. Aiwa ndotanga watora kuzodimbura nazvino muchirayira muchikwirirane. Ndo chapter 16.
Vamunangagwa vati pasi pebumbiro remutemo yenyika matunhu ose emunyika anofanirwa kusimudzirwa zvakaenderana.
Development yenyika ngaiparadzirwe zvakainzana munyika mose, kusawana vanhu vanosara sure, vanhu vachibudirira kudarika vamwe. Upfumi hwenyika ngahuparadzirwe munyika yose, vanhu vose vawane kubudirira zvakainzana. Hongu zvinokwanisa kuti vamwe vanenge vakatanga varokwashi muno kuwana kudiriro kudarika vamwe. Saka hurumende ikozvotimisi aiwa, kana iri fundo, hakuna mwana weZimbabwe anofanira kushaya fundo munyika yeZimbabwe.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, munyori mubasa rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati urongwa hwekuti mitemo uenderane nebumbiro remutemo huri kufambira mberi. Vatiwo bumbiro remutemo wenyika zvekare rave kuwanikwa mumhando yeBraille kuitira vaya vasingaoni kuti vazive nezvaro.
Kuchitapambidzira pamusana pemalanguages atataura, takakwanisa futi kupindurudza constitution iri ikapinda muBraille kuitira kuti vanoshandisawo Braille vakwanise kuverengawo kuti kumbiro redu rinotaura nezvei.
Vamwe vange vari pamusangano wanhasi vaisa chikumbiro chekuti nyaya yevakuru vemuhurumende vane minda inopfuura mumwe chete iongororwe nekuchimbidza kuitira kuti vasina kuwana minda vapihwewo uye kumisa nyaya yehuori yatekeshera. Paiswa chikumbiro zvakare chekuti pange paine homwe yemari yechirwere cherurindi sekuvapo kwehomwe yeHIV and AIDS. Musangano wanhasi wapindwa nevemasangano akazvimirira oga vemabhizinesi, vakuru vemuhurumende, vadzidzi vechidiki pamwe nevemachechi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.